manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri ndira 29/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muchungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vakumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa nemapurisa kuri kuramba kuchitwa vanhu. Magweta anoratidzira muHarare achinyunyuta nekwanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevasungwa pamwe nokuchorwa kwebundiro remitemo yenyika. Pastor Ivan Mawarire vanopiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vakumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa nemapurisa kuri kuramba kuchitwa vanhu vanosanganisirawo nhengo dzebato ravo mushure mekuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri adarika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House nhasi vachamisa vakurudzira masangano ekunze akaita sesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC pamwe nesangano renyika dzose dziri muAfrica reAfrican Union AU kuti asarambe akapeta maoko veruzhinji vashungurudzwa munyika nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Vachamisa vati huwandu hwevanhu vafa kusvika pari nhasi huri kuramba huchikura zvitevera kupfurwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemasoja uye zvinonziwo vanhu vane chitsama vakabatwa chibharo pavaipindirwa mudzimba vachirohwa nevanhu vainge vakapfeka mbatya dzechiuto uye vaine pfuti.
Isu takukumbira dzimwe nyika dzichipindira muZimbabwe maita dambudziko guru. Dambudziko raitika nderekurawa kwevanhu nemasoja. Dambudziko raitika nderekurepwa kwevanhu madzimai, kuparadzwa kwevechidiki kunyanya mayouth nevamwe vachitoenda kuchikoro vari kukuvadzwa. Tine vakaurawa mudarika 12 pane mazita atinawo. Tine vakakuvadzwa mudarika 40 nemasere. Tine vakakuvadzwa vari muzvipatara vanosvika mazana nemazana. Toitawo vakasungwa vane svika mazana masere kurakidza kuti chiitiko ichi chakatooma. Tine umwatofa nhasi anga achivigwa kumbare akarohwa nemasoja pavhiki iyo inoyi.
Vachamisa vanoti zviri kuitika munyika zvinotoda nhaurirano kuti zvipere.
Takavaudza kuti munyika muno munoda nhaurirano. Nyika inofanira kutaurirano, vanhu voonesana, tova nerunyararo norugare, togadzirisa kuti vanhu vasaurawa, togadzirisa upfumi hwenyika hufambe, togadzirisa kuti muve nerugare nebudiriro. Zvese zvinogoneka kuitika chete kana tichinge tagara pamwe chete, taonesana sevanhu pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo harisi kufara nekushungurudzwa kweveruzhinji pamwe nenhengo dzaro idzo dzinonzi dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Vachamisa vati kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji uko kwakadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions hakunei nebato ravo. Vachiti sebato vacharatidzira kana nguva yakwana.
Wangu nyaya yekusungwa iri kuitwa nhengo tinotambudzika zvikuru nekuti tiri kuona kuti kungoda kuparadza musangano. Vari kutsvaga mbambo dzedu, vari kutsvaga vakasimba vedu, kunyanya-nyanya vana organizing secretary spokesperson, misangano wedu kuti unge wakaparadzwa. izviri kuitwawo kumaprovinsi kumadistricts vari kungonotora munhu kwete kuti apara mhosva asi kungoti mhosva yako kuva muMDC haingavi nyika inoti inenge ichingoparadza vanhu vebato rimwe chete izvozvo izvo tiri kutoti zvinhu zvofanira kunge zvichionekwa nekuti pakushandiswa mutemo sechombo kuparadza vanenge vachionekwa sokuti vari kubudisa mashoko ezvakaipa zviri kuitika munyika
Asi hurumende inoti kuratidzira uku kwakarongwa neMDC ichishanda nemadzisahwira ayo hatina kukwanisa kutaura nevatungamiri veSADC neAU kutinzwe pamire masangano avo panyaya iyi asi mutauriri wemapurisa Commissioner Charity Charamba vaudza vatori venhau pamuzinda wemapurisa kuti mapurisa ari kusunga vanhu mushure mekuferefeta amai Charamba vatiwo mapurisa ari kuitawo basa ravo nemazvo pasina divi raakarerekera
Munhu wese aisungwa nemapurisa ane chekuita nechaakaita panguva yecivil unrest yakaitika. Vanhu vane zvakawanda zvavakaita. Mumwe akakurudzira kuti ngakuitwe noise. Mumwe akakurudzira kuti lutai. Mumwe akaluta. Mumwe akapisa. Mumwe akadi. Asi takasunga wese ane chekuita nemhosva. Takasunga. Takasunga vebhazi. Vakapisa bhazi rekunotoniria. Havazi MDC ZANU-PF varimo muchizarira mumwe akatotongerwa 5 years uyezve veMDC vachona vanenge vakaitawo zvavakaita munhu wese ari kusungirwa mhosva yake yakapara hatitarise kuti uri webato ripi kana kuti uri webato ripi asi mhosva ndoinongonangana newe ende kana usina mhosva hatisi kumbunyikidza munhu anoenda kukoti ende koti iriko pakunanganidza umbowo une mapurisa kuti umbowo uyu uri Unoita here kuti munhu uyu aende kujeri kana kuti kwete.
Panyaya yekubatwa chibharo kunonzi kwakaitwa vanhu nemauto. Amai Charamba vakurudzira vose vakawirwa netsekwende iyi kuti vanomhanyara kumapurisa kana kuenda kumasangano akazvimirira norwira kodzero dzevanhu kadzi.
Semapurisa isu tiri kukurudzira kuti vanhu vese vakabatwa chibharo kana kuti vakabatwa zvisirizvo munguva pfupi yapfuura tinokushuwirai tapota. Uyai muzomhanyara kumapurisa.
Vamunangagwa vakaburitsa mashoko svondo rapera ekuti vechiuto vose vakapara mhosva mukuratidzira kwakaitika uku vanofanirwa kusungwa votorerwa matano akasimba. Zvichakadai, amai Charamba vanoti pano mumwe munhu wavasina kudoma nezita akasungwa nezuro achidhindisa chitupa chechisoja muHarare uye mumwe akasungwa akapfeka yunifomu yechisoja asi asiri musoja. Vanhu vanodarika chiuru vakasungwa mhirizhonga yakaitika uye vazhinji vavo vari mutirongo mushure mekunyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Sangano reAmnesty International rakakurudzira kuti hurumende igadzirise nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu uko sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rakatiwo pasvika zvino munyika pava kuda kuti United Nations, SADC neAU dzipindire sezvo mauto nemapurisa emuZimbabwe ari kupinza zvematongerwo enyika mukuita basa ravo. Pavanhu vari muhusungwa pane vana vari pasi pezera vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga uye vari kunzi vachatongwa sevanhu vabvazera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi dzematongerwo enyika dzinoti Zimbabwe iri parumhanzombe sezvo zviri pachena kuti hapana nhaurirano dzingaitwa pakati pemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nemutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa. ZANU-PF yakabuda pachena ichiti haina chido chekupinda munhaurirano nebato reMDC. Izvi zviri kuitika panguva iyo nhengo dzeANC yemuSouth Africa dziri munyika dzichiita hurukuro neZANU-PF. Bato rinopikisa reDemocratic Alliance rekuSouth Africa nezuro rakatiwo richasvitsa gakava reZimbabwe kuInternational Criminal Court pamwe nekuUnited Nations kuti patorwe matano. Hatina kunzwa divi rehurumende nezvenyaya iyi asi Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa kuTshwane University kuSouth Africa Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Hongu zviri kuitika izvi makakatanwa ari kuvamachendera mberi pakati peZANU-PF inova bato riri kutonga muZimbabwe neMDC Alliance inova bato guru riri kupikisa anosiya Zimbabwe iri parumhanzombe. Ndokudaro nekuti makakatanwa aya haasi kutanga nhasi. Pakanga paina vaMugabe wari mutungamiriro wezanupf watsvangirai vari mutungamiriro wemdc takaona makakatano aya kubva 2000 kusvika pazosiya vamugabe basa zvaii zvakaitika pamakakatano aya ndezvekuti zimbabwe yakaramba ichingonyura ichingonyura mumatope ichingonyura nhamo yevana vezimbabwe ichingowedzera saka hazvimbonyanyosiyane nezvaakuitika iye zvinezvi ndo zviya zvinonzi pachirungu vakuzvisa muchishona nzou mbiri padzinorwa huswa ndo hunotsokodzerwa saka vana vezimbabwe ndo huswa huri kutsokodzerwa nenzou mbiri dzinonzi zanupf nemdc
iyo anc yauyawo munyika nhasi iyo ingaunze huremu neudzamu hwerubatsiro rwakadii mumamiriro akaita zvinhu
ANC inounza udzamu neuremu hwakati oho nekuti ANC ngatirangarire kuti inoremekedzwa nezanupf mapato ese akarwira rusununguko rwenyika dzavo dziri mbiri saka vane kakuremekedzana kavanoita
muri kuona here senyaya yenhaurirano iyi iri kutaurwa munoona here zviri zvinhu zvichagona kuzadzisika nemamiriro akaita zviniko zvino
nhaurirano idzi dzinogona kutinetsei dzinogona kuzoitika hanzo pamberi apo asi pari zvino pane makakatano akanyanya pakati pemapato maviri anoti riri kutonga rezanupf nerinopikisa guru mdc alliance
avo vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutsvane university kusouth africa dr Ricky Mkonza vachitaura naevans zininga westudio 7 vari parunhare vari kusouth africa Magweta aratidzira muHarare nhasi achinyunyuta nekwaanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevasungwa pamwe nokutyorwa kwebumbiro remitemo yenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Magweta aya aratidzira kubva pamuzinda weLaw Society of Zimbabwe kusvika kudare reConstitutional Court achiti haasi kufara nezviri kuitika kumataredzi mosva kubva patanga kuratidzira kwemazuva matatu kwakaitwa neveruzhinji masvondo maviri apfuura. Rimwe remagweta aya vaBlessing Gwizo vati magweta ari kunyunyuta kuti vatongi vedzimhosva havasi kutonga mhosva vakazvimirira vachiti mutongo uri kungopiwa mumwe chete pavanhu vose vakasungwa.
Kumakotsi vanhu vari kusvika magweta ari kupractisa ari kusvika kuine rehest result nyangwe vakataura zvakaita sei vachimirira vanhu vavo varungosvika vachingonzi no tanzwa zvavataura asi munhu akuenda kukurimand kubeu haasi kupiwa bheu haasi kudi varunyatsoverenga kwose kuita wataura kuti apa dzimwe nguva shuwa hapana niti kuti munhu aende kurimand asi mameja sekuita haasi kuzviteerera vari kuti tazvinzwa.
Rimwe remagweta aya uye vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaBlessing Gorejena vati vari kushungurudzwa nenyaya yekuti magweta mazhinji haasi kupiwa mukana wekumirira nemazvo vanhu vakasungwa. Rimwe gweta ranga riri mukuratidzira kwanhasi vaAugustine Borerwe vati mafambiro ari kuita nyaya dzevasungwa ava hadzisi kujekeswa.
Dzimai anonzi justice akutyorwa tyorwa akudimburwa dimburwa nokuti kazhinji tinoshanda nebumbiro remutemo norinochengetedza kodzero dzevanhu tese nyangwe munhu anenge ari muusungwa anenge aine kodzero.
Mhosva rejesi Majome avo varatidzirawo nhasi vati zvakakosha kuti munhu wese ave pasi pemutemo. Vati nyaya dzevakaratidzira idzi dziri kuchuchiswa chimbi chimbi uye vanhu vachirambidzwa kubvisa mari yechibatiso.
Mutaura kuti hapana munhu ari kunze kwemutemo kana ari pamusoro pemutemo. Munhu wese anofanira kutevedzera mutemo uyezve zvese zvinoitwa zvinoitwa kugadzirisa nyaya zvinoitwa maerana nemutemo. Saka tiri kunetseka nekuti pari zvino panenge zvinenge zvatsvetwa parutivi maonero atiri kuita kutongwa kuri kuitwa nyaya dzevanhu kunyanyisisa vakunzi vakasungwa vari kupomerwa mhosva yekunge vanzi vaita mhirizhonga yakati mhirizhonga kana kumiswa kwakaitwa kwakumboitwa Zimbabwe mazuva akura pari kumhanyiswa zvisati zvamboonekwa.
vazorodza idumbura vatiwo ibasa ravo semagweta kuona kuti vanhu vari kubatwa zvakanaka here kana kuti kwete uye kuti mutemo uri kutevedzerwa. Vati kurohwa kwevanhu nemasoja mushure mekuratidzira zvinhu zvinofanirwa kushorwa zvikuru uye kuti zviongororwe sezvo mauto asina mvumo yekusunga kana kuchengetedza munhuwo zvake. Magweta aya achitungamirwa negweta guru rine mukurumbira munyika amai Beatrice Mutetwa vasvitsa gwaro renyunyuto kumabharani mukuru wedare reSupreme neConstitutional Court kuitira kuti risvitswe kumutongi mukuru wematare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Pastor Ivan Mawarire vapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso nedare repamusoro. VaMawarire vakasungwa masvondo maviri apfuura vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende zvichitevera mashoko avanonzi vakaisa pasocial media vachikurudzira vanhu kuti vasaende kumabasa. Asi VaMawarire vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Ukuwo murongi wemisangano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vanzi vabvisiwewo mazana mashanu emadhara semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muVenezuela vaJuan Guaido, avo vari kuzviti ndiwo mutungamiri wenyika akasarudzwa nevanhu, vanoti vane chivimbo chekuti panogona kuva nekutambidzana masimba murunyararo navaNicolas Maduro. Shamwari yenguva yakareba yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaRoger Stone vari kumiswa pamberi pedare muWashington DC vachipomerwa mhosva nomwe dzine chekuita netsambambozha dzaisvibisa munhu aikwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika amai Hillary Clinton, avo vakambovawo gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica. Munyori mukuru wedare reparamende vaKennedy Chokuda vanoti vari kutarisira kuti bhiri reZimbabwe Investment Development Authority rokukwezva vekunze sezviri kuitwa kuRwanda ringava mutemo mukati memavhiki matatu. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Gore rapera nekuda kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze, Zimbabwe yakakoka dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi kubva kuRwanda, dzinosanganisira mukuru weRwanda Development Board Muzvare Clay Akamanzi uye vanoona nezvemabasa mubhodhi ravo vaEmanuel Hategeka. Bhiri rezidha iri rine chinangwa chekuita zviri kuitwa kuRwanda zvekuti munhu kana achida kutanga bhizimisi anotora zuva rimwe chete chete kuti anyorese. Muzvina bhizimisi vaLaxon Zembe avakamboshanya kuRwanda vanoti kuda kutanga bhizimisi muZimbabwe mutoro pari zvino.
Ndakabvira kufara zvikurusa nezvatakaona ikoko kuti pamaawa anoita iwo 24 unogona kunge watopedza kutirwa matamba ekuti utange bhizinesi rako. Munomu zvinototora mwedzi zvakafanana neni iye zvinoizvi. Pane mainvestment yandiri kuita iye zvinoizvi anoda matsamba akasiyana siyana siyana. Ndatova negore ndichingofambira matsamba akasiyana, waenda uku wadzoka waenda uku. Ini muZimbabwe muZimbabwe munomu kwakuzoti zvazvo umwe munhu ari kubva kune imwe nyika nhamo yacho yaanowana yakakura.
Mashoko aya atsimirwawo nemwe muzvina bhizimisi wevaimbova sachigaro weZimbabwe Investment Authority vaNigel Chanakira. VaChanakira vanotsanangura mashandiro anenge oita zidha kana wave mutemo wenyika.
Ndi tinovimba kuti rinobatsira nekuti mirau yanga iripo yeziya yanga isingapeziya masimba ekupindira kana vanoda kuinvesta vauya. Saka each authority yanga iine murau yayo. Asi chiri chatiri kuona ndechekuti kune dzimwe nyika munhu kana uine mari yako uine business plan yako iri clear, unotogona kubuda muzuva rimwe chete chairo waane malicense acho ekuti uite business.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vane maonero mamwe chete.
Zvinhu zvandinoona kuti zvakanaka kuti varoda kuti bumbiro rinobatsira kuti Zimbabwe Investment Authority ne Export Processing Zone Authority nemamwe maboka anobatana nezvekukwehwa vanouya nemari dzavo anga achibatanidzwa, zvinove zvinobatsira kuti pasave nemaorganizations akawanda ari kuita zvinhu zvimwe chetezvo. Zvobatsira izvo kuti zviite kuti madecision akurumidze kuitwa zvisingatori nguva yakareba.
Asi vaZembe vanoyambirawo kuti mutemo woga ushande kana munyika musina kugadzikana.
Zvinodawo futi zvakare mutemo wekutungamirira unoona kuti hapana huori hunoitika, ndochekutanga. Chechipiri, zvinoda kuti tigadzirisewo imwe mitemo yose yakawanda iripo inoshungurudza vanhu vemabhizinesi zvichibatsidzira nemamiriro akaita zvematongerwo enyika munyika yedu yepari zvinezvi. Zvinodzinga vanhu vanouya vanoda kuti vatange mabhizinesi muno.
Vachiparura bhajeti regore rino, mukupera kwegore rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati Zimbabwe yainge yakwezva mari yekunze kana kuti foreign direct investment inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi manomwe chete, zvichireva kuti iri kukundwa zvakanyanya nedzimwe nyika dzakaipoteredza. Zambia yainge ine mari inopfuura bhiriyoni imwe chete yemadhora, uku Mozambique ichidarika mabhiriyoni maviri. Munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica, South Africa ndiyo inokwezva mari yekunze yakawanda kana kuti FDI. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulum.
Hurukuro pakati pevamiriri vehurumende nemasangano anomirira vashandi vehurumende nezuro dzakatadza kuwirirana panyaya yemihoro. Apex Council, iyo inomirira masangano evashandi vehurumende anoita 16, inoti hurumende haina chitsva chayakauya nacho kumusangano wakaitwa nezuro. Sachigaro weApex Council, Muzvari Cecilia Alexander, vanoti zvinhu zvichakaita manyama amire nerongo.
Nezuro takaita meeting vashandi vehurumende, takasangana nehurumende kutaitarisira kuti hurumende ichauyawo yaimprova 300 million offer yavakatipa last week. Isu tasvikako takazoona kuti aiwa vanga vakaudzosa iyo 300 million yacho. Saka tichiitarisa zvakare takaona iri mari ishoma, saka hatina kuzvitambira.
Saka pari zvino matarisira kuita chii?
Tangaitarisa kuti tidzokere zvekumeeting mangwana Wednesday nehurumende. Kana tichasangana tinotarisira kutiwo vachauyawo neofa yavanenge vaimprova. Zvatichapiwa izvozvo mangwana, Apex Council ichazenge ichizviongorora tozoona kuti tofamba sei. Asi nezuro patakabva kumeeting yeApex Council, maunion mazhinji anga akutoti aiwa tafunga kuti timbomira mabasa. Asi kuti takatozovakonvinza kuti aiwa ngatimbomirirai meeting yeWednesday. Saka zvichazoitika mberi tabva kumeeting, asi zvichazoonekwa zvichizobuda mumeeting yatichaita neThursday yeApex Council.
Sachigaro veApex Council, Muzvare Cecilia Alexander, vari parunhare kuHarare. Tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwebasa muProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaLadistos Zunde, avo vanoti sangano ravo rakagadzirira kuramwa mabasa kutanga nemusi wechina kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo.
Saka tiri kuti kana musingadi kutipa 4,000 pamunhu, chitipa equivalent ye 4,000 in US dollars, as simple as that.
Musangano wamangwana uyu chii chamuri kutarisa?
Tiri kutarisa isusu kuti vakonzide zvatakavapira zvandanzi vandabva mukutaura iyo value yemari yatakavapa iyoyo. Saka musangano wechitatu uyu ukatadza kuuya nemari zvautse ari positive kwatiri, tiri kuti china chacho survey yacho hatisi kuenda kubasa zvachese, yava fully fledged industrial action.
Muri kubvumirana here pachenyu samasangano anomirira vashandi muhurumende?
Hongu, ipapo ndinoda kuti for the first time takwanisa kuwanana, takwanisa kubvumirana kuti zveshuwa zvino hazvina kumira mushe. Zvakona ipapo hapasisina futi mumwe mukana wekuti timirire misangano isina zvairi kutipa. Isu sePTUZ we have agreed as management to say kana pasina chabuda musi weWednesday full throttle, hapana munhu ari kuenda kubasa.
Ava vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwebasa muPTUZ vaLadisto Zizunde vari parunare kuHarare. Tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye kuti tinzwe zviri musocial media.
Muchirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tangatiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Tangatiri kutarisa kurudziro yemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, avo vari kukumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa kuri kuramba kuchiitwa vanhu vanosanganisirawo nhengo dzebato ravo mushure mekuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri adarika. Tangatichitarisawo zvenyaya yekuti magweta ari musangano reLoso Society of Zimbabwe anoratidzira achiti haasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika nemapurisa nemasoja.
Ndiklaposi Matamba ndini ndiri kuBotswana.
Taurai tinzwi.
Nhau iyi inonetsa nekuti tikatarira kuti vanhu vakabatwa chibharo vari kubuda vachiti vakabatwa chibharo, havana kukwanisa kuti vaende kuti vandorapwa kana kuti vandoongororwa kana kuti vaendomhangara kumapurisa, nekuti vakasvika ukoko vanotoonekwazve vachinzi ivo ndo vane mhosva. Saka zvinhu zvakaoma, handizivi kuti ndo new dispensation yacho here irimo munyika. Right, totarira kuti izvi izvi vanhu vakakuvara vazhinji, vamwe vari kukundikana kuti vaende kuchipatara. Nekuda kuti vakaende kuchipatara vanonzi kunodiwe tsamba dzinobva kumapurisa. Ukaende kumapurisa kwacho, zvinhu zvakaoma kuti mupurisa akakurova then okupe tsamba. Saka zvinhu zvinonetsa futi. Saka panotode kuti paongororwe kuti poitwa sei, pogadziriswa sei. Asi nisemaonere andinoitawo semafungiro angu, nhau iripo haisisiri yekuti kana veopposition vati kana purezidendi vakapinda ivo vamunangagwa vachipinde muparliament ivo vobuda, takavavhotera kuti vagone kutimirira. Saka kana vakabuda, orit, izvizvi vanosara ndeve ZANUPF varimo, hapana chavanokwanisa kuti vasumudze maissues maproblems atinofesana navo isu vanhu vakavavhotera.
Dubai isu tiri kuda kubva takahekokabozi siso nehama dzakarohwa dzakakuvara. So iripo kungoda kungoti maleaders vaone zvekuita, vagare pamwe chete bhozi. Ari kunyanya kwasiswa isi tisu kwete ivo vari kutambura vacho masizeni, tisu tongogara taafectwa.
Idzini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheThe Connection na 8pm chiri kurangarira mabasa akaitwa naOliver Mtukudzi, uyo akaitwa gamba renyika uye zvaakaitira vechidiki muupenyu hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vakumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa nemapurisa kuri kuramba kuchitwa vanhu. Magweta anoratidzira muHarare achinyunyuta nekwavanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzavasungwa pamwe nokuchorwa kwebumbiro remutemo enyika. Pastor Ivan Mawarire vanopiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tasvika kumagumbo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.